sebato reMDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinoti hapana chakaipa kuti pave nemaassociation emusangano anobatsira nhengo dzemisangano dzingava dzakawira mumatambudziko panika zvakaitika pakuvakwa kwakaitirwa imba yakavakwa yaamai avo kuBruwayo neVeterans Association. Tiri kuti isu munhu wese anenge ari nhengo yomusangano weMDC anonge achisungirwa kutevedzera mutemo kana pachirungu ndikangotiwo marules emusangano. Hapana chakamboshata kuti pave nemaassociation akanangana nezvinodiwa kuitwa nomusangano achitevedzera marules omusangano. Tinotozvifarira chaizvo kuti tive tinokura tinokwanisa kubatsira vanhu vamwe vakaona tsaona tinoziva zvakaitika muna June 2008 kubva muna 2000 my elections a 2000 muna June pakatanga kufomiwa MDC kuinda my election vanhu vazhinji vakapisirwa dzimba vamwe vakapondwa vamadzimai vakapinywa. Tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vakakanganiswa nenzira dzakasiyana siyana. Saka veVeterans Association tinoti kana varipo vachitevedzera zvavo musangano marules nemaregulations omusangano wedu weMDC unotungamirirwa navatsvangirai hapana chakashata. Tinoshanda tose. Chinongodiwa chete apa ndechongoti ngatibatanei, ngatitevedzerei marules omusangano wedu, musangano ukure. Toda kuti upfakachire Zimbabwe yose